Mangwana na kanaka vatereri, chinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, gunyana 27, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri akwanise kumutsiridzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba kwete kumarinda anovigwa magamba eHeroes Acre muHarare. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mhuri yava Mugabe ine kodzero yekusarudza kwainoda kuradzika vaive mutungamiri wenyika ava avakashaya musi wa6 mwedzi uno kuSingapore. Gibbs Dube wa Studio 7 abata vamangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Mhuri yava Mugabe yaita chisungo chokuti vavigwe kwaZvimba. Hurumende yakagara ichiti panenge paita mushakabvu zvido zvemhuri ndozvinotungamirira hurumende ichitevera kumashure. Saka hurumende ichapa rutsigiro norubatsiro runenge ruchidiwa nemhuri yava Mugabe kuti vachengete zvakanaka maererano neukuru hwavanga vainako munyika muno nechidanho chavainacho munhoroondo yenyika yedu. Mukuziva kwedu pari zvino tinotarisira kuti weekend ino iri kutevera most likely zvingangofita kunge Saturday ndopavanogona kuchengetwa. Sezvo ndataura chidanho chehurumende ndechekupa security dzimwe nguvani zvichienderana nechishuwo chemhuri. Vanhu vachatakura vanogona kunge vari mauto ehurumende, asi kana mhuri ikasarudza kuti vanoda kuzviita ivavo ticharemekedza. Nezvimwe zvese rubatsiro runenge ruchidiwa vanogona kuti vanoda matende nezvimwe zvakadaro izvo hurumende inogona kuvabatsira nazvo. Asi iye zvino izvi urongwa hwavapo urongwa hunotungamirirwa nemhuri hurumende kumashure. Saka nekudaro mariro akatoitwa iye zvino izvi kwanguva kuchengeta. Saka handina tarisiro yokuti mukuru wenyika baba vamunangagwa vachaenda kwaZvimba kunochengetwa Mugabe.
Ko mausoleum ichaitwa sei iyezve yaichipatarirwa nani?
Chivako changa chatanga asi hachina kunge chaenda kure zvikuru. Hurumende ichatarisa kuti chivako icho chofamba sei. Zvakawanda zvinogona kuitika ipapo, hapana kana dambudziko iroro haisi nyaya hombe zvikuru. Panochengetwa magamba pazhinji especially vanochengetwa vanochengetwa Heroes Acre, zvinhu zvese chivako chinoitwa ipapo makuva acho anovakirwa nehurumende. Saka ichi chivako chacho chiitwa ichi chachivakwa nehurumende.
Vanga vari munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Sangano iri rakati riri kufara zvikuru kuti Dr. Magombei avakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakakwanisa kukwira ndege vachienda kuSouth Africa. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vakaudza Rachel weStudio 7 kuti Dr. Magombei munhu anoda kurapwa zvechimbi chimbi nenyanzvi sezvo utano hwavo hwakavhiringidzwa pavakanga vari muhunhapwa.
Yes, tinokonfirma kuti vamagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusoro soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo. Asi semazira muri kuita nyaya iyi yanga iri nyaya yanga iri sensitive, saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurecover, semunhu achiri kupora.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombe here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zviri nani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachirongoshanda the same arrangement here, saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri in communication navo, vamagombei vari mutege yatiri kuti vachiri kurecover. Vane trauma yakanyanya, kunyanya tinoti psychological trauma mushure meexperience yavakaita. Maconcerns edu sana chiremba ari pairi mainvestigations, then chechipiri rehabilitation, kunyanyanya papsychological trauma ndo yatida kuti tibile nawo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vachitaura vari parunare naRachel we Studio 7. Vamwe vagari vemuguta reBulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastri emuguta reBulawayo iri akwanise kumutsiridzwa. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi ikaverengwa naMike Hove weStudio 7.
Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindastri emuguta reBulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. VaShoko vakati kune vagari veBulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika, vakatiwo mabatanirwo anoita vagari ava panofahama neshamwari dzavo ndiwo mabatanirwo anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindastri.
Kuungana nokuvukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social. Kana takuya kuEconomics tatenda kuita muzindo kuti hana kudai hana kudai, iyoyi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana kugadzira kukandirana magrosa energy ndiyo atofanwa kutaura kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kumuka tikanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo. Ukadaro kuti kaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
VaShoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziriswa kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. VaShoko vakashorawo nyaya yeuori vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi avo vakati maindastri akawanda akafa nekuda kwenyaya yeuori vachitiwo uori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika uori, vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets, vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa, asi mustreet inenge irimo. Izvozvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mwemugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyangwa hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko, zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko, izvo vakati zvinoitawo kuti maindastri arambe achifa.
vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko because mazuva ano vechidiki havachadi kuswedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda ndosaka vechidiki vachisaririra kumashura.
Asi mumwe vechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.
Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau akasiyana siyana. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kunze kwemutemo zviri kunonotsa budiriro yenyika. Bepanhau rekereke reChurch Times rekuBritain rinoti kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekusachengetedzwa kwevanhu muZimbabwe zvaomisa upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya. NewZimbabwe.com ine musoro wenhau unoti masangano akazvimirira achiri kunetsekana kuti apinde mumaruwa akawanda nekuda kwezvematongerwo enyika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya anei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kwanzai mukoma Jonga nevamwe vose vamunoshanda navo muStudio 7 nokuti panhau kwamunoita tinokutendai. Ari kutaura ndi Innocent Mahachi ndiri kuSouth Africa. Aiwa, ndinoti ndinoda kutaurawo pamusoro pehurumende yedu yatinoziva yeZimbabwe kuti yakange yada munhu anenge achiita hori autore nguva kubatwa kwako. Asi kusabata kwari kuita mbavha dziri kupamba vanhu idzo zviri kureva kuti ivo ndovane ruoko rwuruita mabasa iwayo. Tichibva ipapo ndotaura kuti pamusoro pemutumbi waMugabe tinoti kuhama dzekwaMugabe ngavatokurumbidza kuviga mutumbi wavo hama yavoyo nekukatsira nekuti vangangobvutirwe mutumbi wavoyo azvo zvacho zvakatooma uhori huri muZimbabwe wakatooma. VaMugabe vakazviramba kuti vapinde kuHirosu saka vanoda kuvambunyikidzira ichii chavari kuda pamutumbi waMugabe. Ndatenda
mangwanani akanaka vateereri veStudio 7 nevashamarari vacho vese vana mukoma Jonga. Toda kukutendai mukana wakanaka wamunombotipawo kuti tikwanise kutaurawo mashoko edu achena pasina anotimbonyekidza. Nyaya yandiroda kutaura pamusoro pemapurisa edu emuZimbabwe, ha ndakazvira tarisa inini ndinoona kunge mapurisa edu akutorasika njere chaichichaichi nokuti zuro ndizuro pano vairambidza Dr. Magombei kuti vaende kundorasiwa kuSouth Africa kana kuti vaida kuti vafe hadizivi. Nhasi uno vakuramba zvenechitunha kuti chitunha hagona kwachinoenda chafoma president. Zvinhu zvinosedza nokunyadza chaichaizvo. Handizive kuti vakapiwei mapurisa edu aya, dai vaitawo vanhu vane hunhu kwete kurasika hunhu kwavari kuita u. Ndatenda hangu ini titi paSouth Africa apa.
Haa, vakomana mukanyarara panyaya dzese dziri kuitika kumusha kwedu ka. Hazisi kunakidza zvinhu zviri kuitika u. Sisi tiri kugara kuri isusu ende tinozviziva zvinhu zviri kuitika u kubvira kudhara. Kita zei tozvisunungura tega ka chezviwo. Mimi ndimi vanhu vacho makatodzidzira makatofundira basa racho. Tsunungurai vanhu venyika, tsunungurai mai vangu nevana vangu vose. Inini ndakatongokundikana ndakazvibuka ndakutongozviraramira kuSouth Africa chinja ndokwanisa kuvaitira kuvatumira chikafu.
Kwazai kwazai vashamari veStudio 7. Ndinoda kubatsira zvangu mukoma wangu uyu anonzi Chuma uyu kuti ari kuti President Mnangagwa vangaita maabduction sei iyo vachinda kundo kumbira kuti tinokumbira ma sanction abviswe iyo vavazvibisa futi sitavari ivo ko iyo president vanozotya sei kuita abduction yekuabducta vanhu about 15 vari kubatwa yeti vakatouraya 3 quarters yezimbabwe yese because 3 quarters yezimbabwe ka EMDC saka kutobira kwavakatoita maelections ka
kutotiuraya vakatotiuraya zvachose vakatotiuraya
tisambonzwa ba muchazoyeuka bakora mvura yanaya vana chuma muchazoyeuka tinotokuudzai
vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai mangwanani ano ndinoda kutenda mhuri yokwamugabe ndichitenda mai mugabe vanhu vese vemuzimbabwe vangakatarisira imi kuti ndimi muchabuda neshoko rokuti vamugabe vanofanirwa kunovigwa kumusha kwavo kwazvino nekuti vamugabe vakataura pachena vakati ini handibvoterezano pfiku ndiri kuMDC vakataura vavapa muchinjikwa kuti nenguva yekupedzisira kuti ini ndava weMDC ipapo pekare ndokubva vapinda muMDC ndokubva vatoenda kuna mwari sireti kuti MDC ibato risingaurayi vanhu ibato rinoremekedza kodzero dzavanhu ibato rinotenda kuna mwari ndinokutendai mhuri yekwagoshungo rambai makadaro ndokunonzi kugona kuronga ikoko mazviita zvenyu amen.
Varoma vade vagona kuti vagare pasi vagona kugadzirisa nyika iyi isaitoti kuda vamwe kuda vachataura zvinovasisika vanavobva vanga vari kumusangano uko votaura nhema dzoga vachiziva kuti hapana chakanaka munyika vari kuba vanhu vachikuvadza vanhu vakomana vasapa vachitaura zvakanaka zvokuti kwai nyika yakanaka vasadaro zvonga vagadze mashoko avo kuti agone kutaizvo zviito zvavo chaizvo kuto zvavo zvokutaura nhema tamburawo kumana nyika iyi.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muPakistan rakazivisa nezuro kuti ukama pakati peIslamabad neWashington huri kuratidzika zvakanaka uye rine chivimbo chekuti panogona kuita budiriro panyaya dzedunhu dziri kunetsa. Bazi rezvekunze kwenyika rinoti hurumende yavaDonald Trump iri kuronga kutambira vapoteri vanosvika zviuru 10 nezvisere chete mugore rinouya kuti vange vachipinda muAmerica muchiitiko chinenge chiri chekutanga munhoroondo yenyika iyi kuti vapoteri vashoma zvakadaro vapinde munyika iyi. Nengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party nemutsi wechipiri dzakatanga urongwa hwekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vebato reRepublican Party vabviswe muhofisi dzichivapomera mhosva yekushandisa hofisi yemutungamiri wenyika zvisizvo. Urongwa uhu uhwo unonzi muchirungu impeachment hunotevera mashoko ekuti vaTrump vakakumbira rubatsiro rwemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vababatsire kuferefeta vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari vebato reDemocratic Party vaJoe Biden. VaTrump vanonzi vakamisa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kuzobatsira mauto ekuAmerica mauto ekuUkraine ichibva kuAmerica zvakaita kuti pave nefungidziro yekuti vaTrump vaida kushandisa mari iyi mukuwana ruzivo pamusoro pavaBiden. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yezano PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Tingati chokutanga ndechekuti tiri kuona kuti maInstitutional Framework kana kuti mapazi anotonga hurumende takatarisa kuti vamiririri vevanhu vatingati Parliament neExecutive vatingati vari mumahofisi vanotonga nejudiciary takuona kuti zvinoshanda sei. Ava veCongress vari kuita basa ravo chairo rikuona kuti mutungamiriri wenyika ari kushanda basa rake achitevedzera mhiko yaakatora yekutevedzera mitemo yemuno muAmerica achichengetedza vana veAmerica achitevedzera mutemo ndochekutanga chechipiri tinoona kuti pachaita zvapomanga ngeapo nekuti nyaya yavamaisana nayo yadzoka yodzokera kune zvematongerwo enyika
tiri kunzwa iyo vatrump vachitaura kuti pari kuitwa zvekutsvagwa muroi apa nekuti vatotoreswa nevebato remadhemokrats zvisati zvamboonekwa munhoroondo yevatungamiri venyika yemuamerica munoti
aiwa apo vatrump vaakuwanza zvavo manyautsamukanwa havasiriwo purezidendi vekutanga muno muamerica pava nemapurezidendi kana ivo vakaitwa impeached kana kuti vakatongeswa zvokuda kubviswa pachigaro nekutadza kutevedzera mutemo vanenge vatova mutungamiriri wechina anenge asvika pachinhano ichocho saka havasiriwo vatanga kuitirwa izvozvo zvakaitirwa mamwe mapurezidendi tinoziva munguva pfupi pfupi yapfuura vapurezident Clinton vakaitwawo impeachment process iyoyo saka izvozvo zvevatrump vari kuwanza zvavo mashoko asi maonero atiri kuita zviri kuitwa navatrump izvi vaakungomiramirawo semurume vari kutoti vada kundisaidzira kumawere nekuti havasi kuda kuti ndirambe ndichitonga vari kuda kuibvisa pano kutariswa kwemutemo kuti vaidhorere kune zvematongerwo enyika zvinoita kuti vana veamerica vazofunga kuti kusaidzirana avo vari kuda kutorerana masimba zvematongerwo enyika zvisinei nemutemo avo madhemokrats vachiti aiwa tiri kuda kutevedzera mutemo kuti mutemo unoti zvakati zvakati saka vatrump zvavari kuramba izvi nemashoko avari kutaura vari kutsaudzira pachokwadi chaicho
pane vamwewo vari kuti hazvina kwazvinoenda izvi kungotungana kwembudzi kunenge kuchiitika vatrump vachatongoramba vachitonga munoti
ivavo tinowirirana navo nekuti sezvandamboreya tikatarisa process kana kuti mafambisirwo anoitwa impeachment kana kuti kubviswa kunoitwa mutungamiriri wenyika weamerica chinoitika ndechekuti dare repasi recongress ndo rinoferefeta rinotanga kukomiti rinoferefeta kuona kuti pane mitemo yakatyorwa here mutungamiriri wenyika mapurezidendi akatyora mitemo here zvinotarisirwa pamutemo kuti kana akanganisa abviswe kana vaona vamuwana aine mhosva vogara pasi vovhota kana vavhota nemanhamba anodiwa ithinki is 288 kuhouse anofanira kuti vati hongu pakaparwa mhosva kana vawana aine mhosva vanozopira mhosva iyoyo kudare repamusoro resenate kuti takawana purezidendi ane mhosva dzekuti 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 akatsaudzira pamutemo saka naizvozvo ngaabviswe so dare repamusoro ndo rinonge raakutonga ndo trial court ndo vanotogara pasi semajaji vachitonga nyaya iyi saka zvatinoona ndezvekuti dare repamusoro iri rakazara marepublicans rinova riro bato ravatrump saka zviri kuitwa nemadhemokrati kutungana kwembudzi hationi zvavari kuita zvichibudirira nekuti nyaya yavari kurwisa inonofira muupper house kana kuti musenate umo makazara marepublicans hationi marepublicans vachibvuma kuti purezidendi webato ravo abviswe panyanga nekuti akabviswa naivo zvinobva zvavashoreresawo sebato riri kutonga saka zvinodzokera zvekare kumatongerwo enyika asi mukupedzisira kwazvo hationi zviri kuitwa nemadhemokrats zvichibudirira nekuti purosesi yacho yakati ome inoda kuti vawirirane mapato ese ari maviri ari muno anokwikwidzana
vanga vari chizvarwa chezimbabwe uye vari nhengo yezanu pf mudunhu reamerica vafrank guni vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 nhasi muchikamu chedu chezvemumanzi taita rombo rakanaka rekubata mutungamiri wechikwata chesounds of the motherland progress chepfumo uyo anotipa nhoroondo yake mune zvemumhanzi
1971 ndakaisa vachirengwa nemafly maschool grade 2 ndibva ndamira briefly kushinga eprimary school kuchiredi akabereka akazoramba nawo nowati vanazinda pachizvesomo ndipanakazvikurira kusvika ndapedza chikoro ndipandazosangana nehoma shana nawo shana nawo ndari kuda nhawo apa kuri apa ndiri andawo vandazobva ndipandazotanga kutaubendra 2002
ndakaita solo project yangu saka asina kufadza murungu rangondo chatigondora kachimunhu ndipo ndakatonzi vafane munhu avhura taxshop unoshanda matien uvhura taxshop yako imunhu ndakachachigondora chachimunhu chozvionera nemabunjiro ndakatonzi ndakapinda hoza as a lead guitarist Inakata kama mzali kini kwa chile songu kwa manazo mfa college of music sabani mwe program ya enzi koso ana apewe yoki mwishen kwa kindu age of 17 to 27 so by then I have just turned 17 luckily enough so ndakasari kwa manando computer kwa amini gamina iso hei chile songu kuu bindura kwa nakasakana ne uoze baba nda ya computer wanao ino nukwa nakumbo rumpada the number one kwa tatu kwa competition wazi saka ndo kana kasangana nehozo ndo vatata mafriends na simba the lady karava tawirirana tisaki na kitendo kuti iyo ndo pakabva varekodhawo abva mbosinyakana makashiki saka hoza kudhara yairidza marimba nembira nebass guitar vanga vasina lipi ini ndana kuzorodza padeni pana simba mapu chizi ndanda pachindo zomamwe zvakandikana matena 18 zvaiza anotsvagira basha kana kuti anotsvagira zvipiti kuti kwanise kugumira on your own saka madei izvozvo ndoka zvatanga kungonetsawo madei achiwayo saka pasina mukana wacho yoyo sandakatokuzosvikirawo ndega ndobva ndazotanga kutoridza nehoza after varekodha abva miroro ndakapinda muhoza as a lead guitarist magalendi nezvati nanaka zvirekera nakazvisha kuna namai kuzi kuti tese tiite zvese zvatiri izvi takayamwa mukaka wamai takabuda mudumira amai ini nikatarisa Africa yacho inonzi motherland mazvona album under my name so far with six albums I'm working on the seventh rekutanga rinonzi progress report stage 2 rinonzi let them know stage 3 rinonzi ndova tenda ne stage 4 rinonzi turika stage 6 rinonzi progress check we are working on the seventh
Ko kambo kubva kuna progress chipfumo kachinzi tariro mushireme nhoroondo yake yatipa tabva tasvika kumagume echirongwa chedu progress chipfumo anoimba nechikwata che sounds of the motherland sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika varobert mugabe chekuti ichengete mutumbi wavo kumusha kwavo kwazvimba vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva ekuti nyaya dzeuori dzigadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri amutswe Ini dini jonga kandemiri ndekusemina standikile mshanga.